Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kunyana 9, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Matano atiri kutora ndekuti tichaendesa petition kuSADC tichazokupa hedu African Union nechidangwa chekuti vamunangagwa vagondi vagadzwe kuita sachigaro veSADC ichazotonga nyaya yavo yekuti sarudzo dzemuZimbabwe dzina kufamba zvakanaka.
Bato rinopikisa RCCC roronga kunyorera kuSADC richikurudzira kuti sangano iri risapa usachigaro kumutungamiri wenyika vaematsuno munangagwa sezvo pachine gaka vari kuti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka.
Danho riruda kutorwa neRCCC rekuda kuti vamunangagwa vasaitwe sachigaro weSADC idanho risina uchenjeri zvinongoratidzika kuti veRCCC vari kurasika muimba yedenderedzwa.
Asi vezanu PF vanoti danho riri kutorwa neCCC kwangu yekutsvaga utano mugate. Islanders neDynamos dzotatsurana nesvondo makunda neCasolaga Premier Soccer League. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti RCCC rinoti rine urongwa hwekuenda kusangano reSADC nechikumbiro chekuti sangano iri risapa usachigaro kumutungamiri wenyika vaematsuno munangagwa sezvo pachine gakava rekusafambiswa zvakanaka kwesarudzo. Mutauriri weCCC vaPromise Mukwananzi vanoti vachazivisawo sangano remubatanidzwa wenyika dzemuAfrica weAfrican Union nezvedanho ravo iri ravanenge vaita neSADC. CCC iri kuti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka neZimbabwe Electoral Commission uye dzakabiridzirwa zvemhando yepamusoro. Masangano akaongorora sarudzo akasiyana-siyana kusanganisira SADC neAfrican Union akaburitsawo magwaro anoti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka. Mukusiya nezvenyaya iyi ngatinzwei vamukwananzi vachitsanangura matano achatorwa nebato ravo.
Matano atiri kutora ndekuti tichaendesa petition kuSADC tichazokupa hedu African Union nechidangwa chekuti vamunangagwa vagondi vagadzwe kuita sachigaro veSADC ichazotonga nyaya yavo yekuti sarudzo dzemuZimbabwe dzina kufamba zvakanaka. Saka tiri kuti SADC inofanira kumbosvetuka vamunangagwa itsvage umwe mutungamiri angasanoita chair nyaya yavamunangagwa ichiongororwa. Ndava SADC inofanira kuzotora decision panyaya yekuti maelections eZimbabwe haana kufamba zvakanaka. Hazvigoni kuti zviitwe izvi munangagwa ari chairman ari mutongi gava achizvitonga.
Imi sebato mune masimba here ekuti mungamisa urongwa hwekuti vamunangagwa vasagadzwa usachigaro?
Isu sebato togona kunge tisina masimba ekumisa urongwa ihwohwo, asi tine mvumo yekuapproacha SADC tichionesa kuti honaika murume uyo haangagadzwi kuita chairman achizotonga nyaya yeZimbabwe ari yechair zvakare. Saka tiri kuti umwe mutungamiri pavatungamiri 15 varipo veSADC anogona kusanogara kusvika nyaya yeZimbabwe yaongororwa yapera. Kana kuri kuti kubudikidzwe kuti kuitwa sarudzo itsva kuZimbabwe dzoitwa, anenge azobuda ari mutungamiri ipapo ndiye anozogona kugara ari sachigaro weSADC.
Iro sangano reSADC munoona richitambira here kurudziro yenyu kana chikumbiro chenyu chekuti vasagadza vamunangagwa izvi?
Sangano reSADC rinofanira kutambira petition yedu, ndava zviri pamutemo kuti vanhu vakwanise kuapproacha SADC kana vane kugunununa kwavainako, vari kutsutsuma kwavainako. Zvinova ndo zvataita, tatora matano ekuapproacha SADC kiti chishamisa kodzero dzedu dzekudaro uyezve SADC ine mitemo inoratidza kuti yakanaka zvachose zvekuti katedzero zvakanaka zvinobuda zvakanaka haugoni kuti iwewe kuti uri mutongi gava uko ndouri kutongwa hakuna zvakadaro saka vamunangagwa vagoro kuti vanogara sachigaro veSADC iyo ichizoongorora nyaya yesarudzo dzemuZimbabwe dzisina kufamba zvakanaka
takaonawo mapurisa achiburitsa magwaro ekuti imi vamukwananzi nevamwe vaviri muri kutsvagwa pakateiswa mari inoita chiuru chemadhora kune vanenge vanongedza kwamuri mune urongwa here hwekuenda kunozvipira kumapurisa
kumapurisa takaenda kare tikaenda kumadzitare edzimhosva tikakliwa nhau dzese dzataipomerwa dzemanyepo iye zvino takatumira magweta edu akataura kuti hakuna masamanisa arikwa nechekuita neni manyepo emapurisa anenge achingonyora mapepa achida kuti ndinyarare panyaya yechokwadi yandiri kutaura yekuti vanelson chamisa vakakunda vamunangagwa musarudzo dzakapfuura
avanga vari mutauriri weTCCC vapromisi mukwananzi vari parunhare nestudio 7 asi nhengo yezano pf vachiongorora zvematongerwo enyika dr masimba mavhaza vanoti danho reTCCC iri rina maturo kunze kwekungoti rakanangana nekuda kunyadzisa mutungamiri wenyika pamwe nezimbabwe
danho riri kuda kutorwa neTCCC rekuda kuti vamunangagwa vasaitwe sachigaro weSADC idanho risina uchenjeri rinongoratidzika kuti veTCCC vari kurasika muimba yedenderedzwa
chii chinotariswa kuti mutungamiri wenyika anga achizogadzwa pausachigaro weSADC
chekutanga ndechekuti kuita sachigaro weSADC hakusarudzwe hakuvhoterwe kunochinjanwa gore negore kana kuti wenyu mukana wasvika unoitwa usachigaro usachigaro weSADC hauitwe nekuti iwewe wakaitwa mutungamiri wenyika yako sei asi chinokosha kana chinotariswa pakuti uitwe sachigaro weSADC ndechekuti uri mutungamiriri wenyika here nyika yako inhengo yeSADC here ndozvinotariswa kuti wakapinda sei paunhengo ipapo kana kuti pane vanofunga kuti wakapinda zvisina kururama handiyo nyaya inotariswa iyoyi saka apa kungorasikawo kungochemawo kuri kuita TCCC kwakutsvagawo utamugate vachiziva kuti hakuna kwavangahwana chokwadi ndechekutaiwa kuda kungonyangadza zita rezimbabwe nezita remutungamiriri wenyika yezimbabwe
asika dr mavhaza takaonawo iwe SADC echitaurawo kuti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka chii chingavatadzisa kuti vange vachitambira petisheni iri kutaurwa kana chikumbiro cheTCCC
SADC haina kana nepamwe chete zvayo payakasoropodza sarudzo yakabuda muzimbabwe SADC yakangotaura kuti iyo pasarudzo yakaitwa muzimbabwe pane kusafamba kwakanaka kwavakaona semafungiro avo avamumba vanga vakamirira kana vanga vari sachigaro vaongorori vesarudzo saka kuongororwa kwesarudzo hakureve kuti sarudzo inobva yabviswa kana kuti sarudzo inobva yashandurwa kwetwa itsva aehwa aringori maongorori vakangoonawo sekuona kwavo vakaonawo semafungiro avo asi mafungiro avo haana chaanokwanisa kutiita haana chaanokwanisa kushandira pazimbabwe haana chaanokwanisa kuchinja pamamiriro ematongerwo enyika yezimbabwe
vanga vari nhengo yezano pf vachiongorora zvematongerwo enyika dr masimba mavhaza vari parunare kubritain nestudio 7 vanga vari chipangamazano chemutungamiri wenyika munyaya dzakanangana nevakaremara uye vakamboemeya veguta rebulawayo dr joshua malinga vashaya dr malinga vanonzi vakashaya nezuro manheru vari kumba kwavo kurichmond kubulawayo vanga vava nemakore makumi manomwe nemapfumbamwe kana kuti 79 ekuberekwa dr malinga vaiva nembiri yekurwira kodzero dzevakaremara muzimbabwe mukuzeya nezvenyaya iyi taboka ncube westudio 7 ataura navajoseph ngomazana vesangano rinomirira vagari vemubulawayo reulawayo progressive residence association
Saba beta malinga, vanga vai mburimi kwa hizi, mburimi kwa barumi kwa uti kama hizi ya kari kana rundi, au vanga vari vani, saba zira kumira, kumira vani, vani zima tisedu, kumira vani, iko zire zima tisedu, kumira vani zima tisedu. Ero kaita si, kire kinda kwanzi ufama, kishina kwanzi kwa urimi mwe zimbabwe, unifana mimi mwe zimbabwe.
Tishitarisa mabasa wakabata, tishitarisa zikuru kubulawayo, nde zipi zwamucha varanga.
Baba Malina, Dr. Malina, or Joshua Malina, but never under Rabat Sweet Executive Mayor between
1982
Vanga vari mutauriri wesangano rinomirira vagari vemubulawayo rebulawayo Progressive Residents Association vangomazana vachitaura parunare vari kubulawayo kwakare naTaboka Ncube weStudio 7. Zvichakadaro vakavamba bato rinopikisa muSouth Africa reInkatha Freedom Party vaMangosuthu Buthelezi vaShaya. Sangano renhaure Reuters rinoti mashoko ekushaya kwavo aziviswa nehofisi yemutungamiri wenyika yeSouth Africa. Vabutelezi vakambuwe gurukota rezvemukati menyika kwematemu maviri mushure mekunge bato ravo rasiyana nekunetsana kwaraiita nebato riri kutonga muSouth Africa reAfrican National Congress kana kuti ANC. Mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vatumira mashoko avo ekuchema pamwe nekunyaradza zvichitevera kushaya kwavabutelezi. Vanga vava nemakore makume mapfumbamwe nemashano ekuberekwa. Vanhu vabva kumapoka akasiyana siyana kunyanya verudzi rwendevele vaungana nhasi muguta rebulawayo vachicherechedza zuva rekushaya kwamambo muzilikazi iro rinocherechedzwa gore negore. Vanhu vanga vakapfeka nhembe nezvimwe zvipfeko zvorudzi rwemandevele vachiimba nekutamba. Zuva iri rakacherechedzwa muno muAmerica nemuvhuro musi wa4 Gunyana uye riri kutarisirwa kucherechedzwa kuUnited Kingdom musi wa23 Gunyana. Mambo muzilikazi vakashaya musi wa9 Gunyana 1868 pedyo neulawayo mudunhu reMateveleland. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Uwandu hwevanhu vafa muguta reMarrakesh kuMorocco mushure mekundengendeka kwenyika wadarika chiuru chimwe chete kana kuti 1000. Izvi zvaziviswa nhasi nehurumende yenyika iyi. Dzimba dzakawanda dzinonzi dzakaparadzwa mukundengendenga kunonzi kwaive neuremu we 6.8 magnitude. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavlas Mhlanganya uye weStudio 7.
Green. zvinokuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Edith Matsango, avo vari kurarama ivo neurema uyezve vachirwira kodzero dzevamwe vane urema. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mukatitsananguro here nhoroondo yeupenyu hwenyu?
Makati radikani tiri mukadzi ane makore 31. Ndakazvarwa ndisinganyatsoona yatingati pachirungu partially sighted, nekukura kusaona kwankwaita kuchiderera. Ndakazoguma kuona makore ra2012 mushure mekunge ndasununguka mwana wangu wekutanga. So ndiri mubereki mumwe chete anorarama nemwana wake 1. Ndinoshanda pacompany inoitwa Zimoku muZimbabwe. Panguva imwe chete ndiri murungu wekodzero dzevakaremara muZimbabwe. Ndirizve mutambi wemadzama yatingati pachirungu in the acting industry.
Zviri nyore here kuita zvese zvamataura izvi? Munenge muchizviita sei?
Kuva nyore zvinokwanisika, asi zvinotoda kuti unge uchibatsiridzwa nevawavakagarisana navo, hama even vanhu vemunharaunda neavo vauchazenge uchishandidzana navo. So mukushanda kwangu inini ndiri receptionist paZimoku, ndiri pamain switchboard. Zimoku inozikanwa iri kambani yakakura zvisingaite, nemaofisi andinomanaja anenge 50 or 60, ane mafoni andinotambira vanhu vandinotambira nezvakawanda zvandinoita ipapo. Saka ndinobatsiridzwa nemasoftwares andinoshandisa. Palaptop yangu ndinoshandisa inonzi Jaws, ivoice kana kuti inzwi rinenge richindiverengera zvese zvakanyorwa pascreen yelaptop. Foni yangu ndinoshandisa inonzi TalkBack, riri izwi zvakare rinoshanda kundiverengera zvese zvakanyorwa pafoni. So ndichishandisa masoftwares aya zvinondirerukira kuti ndikwanise kutaipa, kunyora tsamba dzepabasa, kunyora maemails ndichiendesa kune vamwe vanhu, kugashirawo maemails ndichiverenga, ndichiita zviri kuda kuitwa pabasa. So nekuda kwemasoftwares aya basa rangu rinenge riri nyore.
Mataura zvakare kuti muri murwiri wekodzero dzevanorarama neurema, munozvitambisa sei?
Pakuva murwiri wekodzero dzevakaremara, ndinotangira kwatinoraramira kunova nharaunda yatinogara. Ndinoita kuti vakawanda vanzwisise kuti chii chinonzi kuremara. Kana tichitaura zvemunhu akaremara, tiri kutaura munhu anokwanisa kuita chii? Isu sevamwe vasina kuremara munharaunda tingabatsirana sei? Tochizobva kumacommunities toenda even kunyange munyaya dzemashandiro, tingawana sei mabasa sevanhu vakaremara? Tingakwanisa sei kuenda kuzvikoro sevanhu vakaremara? Tingaita sei zvinhu zvese zvinongoitwawo nevasina kuremara kunzoko kuti upenyu hwedu huende mberi?
Mungati muri kuwana rutsigiro rwakakwana here kubva kuhurumende kana kuvagariwo vanogara munharaunda dzakangosiyana siyana?
Rutsigiro ruripo, asi tichine basa rakati kurei nekuti vakawanda havasati vava nekunyatsonzwisisa kuti chii chinonzi kuremara. Patinoona munhu akaremara, tinofanira kuona chii? Tinofanira kumubatsira sei? Izvi zviri kukonzerwa nekuti hatisi kunyatsa kuwana rutsigiro wakakwana kubva kuhurumende kuti tikwanise kunge tichiendesa basa iri mberi. Asi tiri kuzama kuti tinge tichibatsirana nehurumende, asi hapachine basa.
Kana paine vamwe vakateerera vangada kushanda nemi, munowanikwa kupi?
Ini ndinogara muguta reHarare, ndoma ndinowanika. Pafacebook ndiripo, ndakanzi Edith Matsango. Ndine rimwe Facebook page randinoshandisa ndichiita zveacting rakanzi Queen Ed. And then paTwitter ndiripo Queen Ed, paInstagram ndiripo Edith Matsango as well.
Kune vamwewo vari kurarama neurema, mungavatichii mazwi eshingiso nyanya madzimai?
Mazwi eshingiso mabiro anogada kupa kuti mamwe madzimai akaremara ndekuti tisazvitarisira pasi and tisaona kuti dzikunge sizvo takaremara atichakwanisa kuita zvimwe zvinhu kunze uko mikana iriko zvekuita zviriko hurumende ine zvairi kuedzawo kuita kuti ibatsirane nevakaremara so mikana iriko iyoyo ngatiishandisei tione kuriritira mhuri dzedu toraramawo sepamwe vanhu vese vasina kuremara kunze uko.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda zvikuru Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa cheupenyu hwedu, our lives. Icho chinotarisa kuti tinosangana nazvo muupenyu. Nasi tine hurukuro navalibiwe nemoyo avanogara pedyo nechivakwa cheUsindiso muJohannesburg, South Africa. Chakabata moto, chakauraya vanhu makafira, vanhu akawanda vanodarika makumi manomwe kusanganisira zvizvarwa zveZimbabwe.
Takaona zvakaitika, takaona pano moto papa dzizivi kudzafamba sei. Takaona zvakawanda shamwaredzi, sadzizivi kudzafamba sei. Takaona chete kwandwa kuti chema, beti chema. Takunotarisa taona kuti ikaone moto, asi zvivi zvakatanga sei, ndiani akatanga basi vane something yakaitika ipapo.
Dzakanga dziri nguva iyi dzakaitika moto uyu.
Hazvisi papo yakatanga basi, nikuma past 3 to 5 ipapo. Pakuseri.
Ndopa makamhanyawo kunoona. Makakwanisawo here kubatsira kuburitsa vanhu vakanga vavharirwa mudzimba idzine moto?
Zvasikaiti kuti batsire munhu papapi, because kwakona zvara moto kwese. Zvasikaiti kuti mubatsire munhu. Vamwe vanhu vakanga vachijamba vachijamburuona. Ndivo vakazama kuti ndivapatire 1-1, but hei vamwe vari mukati hai. Zvasikaiti.
Totarisawo maamburenzi nevanodzima moto vakauyawo paine nguva here yekuti vakakwanisawo kununura vamwe.
Vakauya lete, vakauya lete. Nekuti mumwe mai akasiya vana mukati papa, vana vari tuve uri anobva uku kukai uku. So akazama kuti apinde kundochera vana vake obva apira vese ipapo. So hai ange zvakauya lete, mafabricate aazouya lete.
Saka munofunga kuti dai ambulance kana kuti fire brigade vakakasika kuuya vanhu vaiita vashoma.
Ndiyo chokwadi. Hamezvo kuti mafire brigade handizivi kuti mutemo rebasi hatinoziva kuti panapa tirikugara muSouth Africa zvifamba sei. Vanhu vemakunze it's a big problem. Even kazama kufola ambulance or fire brigade votora nguva vanoziva kuti bidding inei inogara vanhu vari kubva kunze. So hati fast vanhu vati apo zvitaura chokwadi hai hai havai zvinhu zveserious hatizivi kuti vari kutarisa vanhu sei vari kutanga kuti muka or what.
Pane vamunozivawo here vakashayikira mutsaona iyoyi vaibva kuZimbabwe?
Mumwe mai akabuda izvozvo nevana vake vari 2 akaenda kumusha kukai vari 3 vana 2 nemai 3 vatoenda izvozvo zvitaura sova vatobuda vatoenda kumusha. Vakafira ikapa nevana vake. Ndoziva ava 3 handizivi vahambe sazvo because ndandaenda ikoko kunomunamato from all this week. Ndozivo iva ava 3 ndivapaziva kuti vatoenda musha izvozvo.
Saka makanzwa imi kuti pakafa vangani vekuZimbabwe vakatsva patsaona iyoyi?
VekuZimbabwe because government iri kuti vamai vazivi kuti ndiani handiti vamwe vabati vaparara ipapo vapera.
Ko mune vamunozivawo vakakuwara here uye vari kuwana rubatsiro here?
Iko zvino hasati ndavaona because tiri bhizi kutsvaka hama zvedu ipapo vamwe tivavone vamwe zviri pave vakafira ipapo hatizivi.
Tinozwa kuti nzvimbo iyi yaigara vekunze vaigarapo zvisiri pamutemo. Zvii zvamungataurawo kune vamwe vanobva kunze kusanganisira vekuZimbabwe panyaya yekuti vange vachigarawo munzvimbo dzakachengetedzeka dzisina njodzi?
Kune vanhu vakaarikisa mabhidhi handi. So yakatipa haina maintenance but yakatipa zvasiya kwakazara vanhu muZimbabwe, Malawi, South Africa vari ipo ipapo vari ipo Kudaro every month bano collect some rent. But those who are moon was if I pay for Adi, one of them got a free and one. About the one about to butter rent, the same water for high ticket town. Tractor is cheaper. It's cheaper. It's a big thing.
Vaka Ijeka, my building, I never could you Kaipi, from South Africa, Momo, Zimbabwe, we couldn't Zimanik.
Ah, the book of South Africa. Not South Africans, you never read. You were very much in my building. No, but you have to go to the tower of Asi, you were South African. South African, that is not the one with the band, but with my foreigner, see, put out a chate with him as him, as long with foreigner, one banana. I see my South African, you were very much in my building.
Imi unshokora munga sira wa wanawe Zimbabwe warumu South Africa ndere kutina.
Andi kwa wana kutikumusha kwa oma. Iko kusaka shika kwa oma. So adu shibi kutinikati chi. Because kwa oma kwa esta kumusha ni kuto kwa oma. So taka tenda mwari chete kutaka spasira chete. Because aywa. Iko zilo sapasi leo zulu kwa oma. Kumusha kwa oma. So munu na muna fana wana kutakaita sayi.
Saka imi mwene muri enyu iko kuereka na kutumuri mega.
No ndika ane muri angu pa.
Saka pamugere pakanaka here kuti hamungatarisiro njodzi imwe chete seyakaitika pausindizo.
Ani ndikanogara ku right right there 100%. Ndikubatara rent everything is subject. Ndikubatara rent aya kuna njodzi kuyaitika. Uwe mabiti kacheka ni problem kuti handiti kwakazara vanhu all over. Basi ndekukwesha kwasi excuses anytime ukongona kubasa ndi.
Vali Bion Moyo, chisoro che Zimbabwe, vachitaura vari parunare muSouth Africa, Johannesburg muchirongwa chedu, che upenyu hwedu, our lives. Teererai zvakare svondo rinouya. Munhau dzemitambo. Nzira dzose dzichange dzakananga kuBaba Field Stadium mangwana kumutambo mukuru weCastellaga Premier Soccer League pakati pezvikwata zvenhabvu zvine mukurumbira munyika Dynamos neHighlanders. Michael Kariati anotipanya iye.
Vamwe vatsigiri vezvikwata zviviri izvi vatove muguta reBulawayo kubva munzvimbo dzakasiyana siyana vakamirira mutambo mukuru uyu. Mutsigiri weDynamos vatino Tanyara vanoti vatononokerwa nekuti mitambo yakadai inovanakidza zvikuru.
Ndo mazemu anotinakidzawo kuita Dynamos United Dynamos Arena. Roma game atinenge takatarwa kuti hai chatsva.
Mutambo uyu wauya panguva iyo zvikwata zviviri izvi zviri kubaka moto. Kunyange hazvo Highlanders yakambotatarika pamitambo yayo miviri yadarika. Vatsigiri vemutambo uyu vanofarira kutarisira nhabvu yemhando yepamusoro. Highlanders iri muhasha mushure mekubviswa pamusoro petafura nhasi nengezi iyo yarova Manika Diamonds 1-0 Baobab Stadium. Ngezi yapinda mapoints makumi mana nemaviri, point imwe chete pamusoro peBoso iyo ine mapoints makumi mana nerimwe chete. Asi Dimbare haisi kuita zvekutamba kubvira musi uyo Genesis Mangombe akatambidzwa basa reurayiridzi achitsiva Herbert Maruwa. Dynamos yacho yakangosiyiwa nengezi nemapoints matanhatu kwasara mitambo gumi nemitatu kuti makundano aya apere. Mutsigiri wemutambo wenhabvu vaJohanis Mutisi vanoti mutambo uyu wakaoma zvikuru zvekuti unonetsa kuduma kuti anokunda ndiani.
Bonaka here matimu ese ari kutamba saka kuti tizive kuti zvinohwinaka pakaoma vese vari kutamba ende vese vari kutambira kuhwina kuti hapana ruda.
Asi mutsigiri weHighlanders vaSimbai Mahachi vanoti vari kudarika paDimbare apa nekudzokera pamusoro petafura.
Aiwa chikwata chiripo ichi chakarongwa na kochi wedu vatina vava aiwa chikumbe chatirangaridza nguva yedu yana Titus Majora anadhumisa ninguruve aiwa izvozvo tinofunga kuti aiwa taipedza zvese zvinotora mukomboi.
Mitambo nhasi yanga yakatifararira kumativi mana ese enyika kusanganisira oyo watambwa Mandava Stadium umo Capes United yarohwa 2-1 neFC Platinum. Asi FC Platinum iyo ine mukombe uyu iri kure zvikuru nekusvika pakurwira mukombe sezvo iri pasi pengezi nemapoints manomwe. Mimwe mitambo yanhasi yapera seizvi. Chicken Inn 1 Blur Chips 1 Black Rhinos 1 Triangle 1 ZPC Kariba 1 Gerentaus 0, Green Fuel 1, Shesham 0. Mimwe mitambo iriko mangwana uyezve yakamira yakadai. Wange versus Simba Bora, Yadra versus Kenbon Bullets. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael sezvongo yedu yapera gaiti mbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Bato rinopikisa reCCC roronga kuenda kuSADC kuti inge ichimisa kupa usachigaro kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kusvika nyaya yemakakatanwa esarudzo yagadziriswa. Islanders neDynamos dzotsatsurana mangwana kuBaba Fields kuBulawayo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyai mwina Praxidis Jeremiah.